musangano watinawo mangwana ndiwe madzidzisi vachironga nyaya dzesafety yavo kuti vachizvingaite kuti vave safe mumabasa tichitarisa safety yavo kubvira pamuhoro wavanowana tichitarisa safety yavo mukurohwa kwemasangano akaita seruling party vanomboya vachivaharasa vachivarova muzvikoro saka donzo redu nderekuwana mufungo wemadzidzisi kuti zvikoro zvedu kuti zvive safe kuti ivo sevaticha vave safe vana vave safe chii chatingaite senyika kuti vave safe
vanenge vari pamusangano uyu ndivanani
musangano uyu uchakutwa nevadzidzisi vatorwa mumadistrict ese ematebeleni south nematebeleni north nevamwe vadzidzisi vemubulawayo uchazengezve uchicoordinatwa nemamembers egungano ratinoti reSAFE Learning Institutions Initiative rinosanganisira ATUS rinosanganisira Student Christian Movement of Zimbabwe Veritas NGO Forum neRAU
mamwe masangano evadzidzisi anenge aripo here
masangano evadzidzisi hapana vakoresima kuti vachenge vakachiuya asi takange tavakoka kuti vauye asi vakange vauya tinovagamuchira nemaoko maviri saka vatumira magwaro ekuvadeedza kuti vanga vachiuya
chamunotarisira kubudisa mumusangano uyu chii
chekutanga tinoda kuchibudisa negwaro rekuti vadzidzisi vemuzimbabwe vari kuti chiini nyaya yesafety saka tikutarisira kubudisa yatinoti position paper ichange iri yematicha ekumatevereland position paper ichabatanidzwa nemaposition paper atakatora kumadzidzisi vekumashonaland tichazenge tichibatanidza neya tichawana kumasvingo nemidland kuti tikwanise kuti tizoenda kuhurumende tichikumbira hurumende kuti ikwanise kusaina chibvumirano chesafety mumaschools inonzi safe schools declaration of 2015 yakaitiwa kuoslo ndo yatinoda kuti tizonolopa tichishandisa position paper yatinenge tabhanayo kumadzidzisi venyika yose tikutarisazve kuti tichazenge tichishandisa kulobha kuparliament kuti parliament ipushe kuti pave nemaregulations anogarandia safety yevana nevadzidzi kana vari pabasa ravo ravanoita muzvikoro
mati panenge pane mamwe masangano akazvimirira ega akaita sana Veritas NGO Forum basa ravo pamusangano uyu ndirei
basa remaorganizations aya tikatarisa veRAU vanoita zveresearch zvetsvakurudzo vanotibatsirira neutesa hwavo wenjere hwekutsvagiridza nyaya hwekutsvagiridza nhunha dzevanhu vanotibatsira kudokumenta nekuresearcha tikatarisa vanhu vatikuti veSudan Christian Movement vanotibatsira zvakare kuti vanomirira mastudents echitendero tichinzwawo pfungwa dzevadzidzi vari kumatertiary institutions vanosanganisirawo vanhu vachazomara vavo varayiridzi tikatarisa vanhu vatikuti veVeritas vane mbiri yekuziva zvemutemo.